mashoko avakagame anoratidza kukosheswa kunoitwa nyaya yedzidzo nehurumende yekuRwanda vachiziva kuti maticha ndiwo ari pasenda yekurigava kweeducation. Dambudziko ratinaro nderekuti muZimbabwe munotori neshortage yematicha anokwana kuita 90,000. Tikatarisa vatakatsena vari unemployed vese tikava employer hatitombokwanisi staff complement. Kwatisara kwandiri kuita nhasi varayiridzi vazhinji itori barira mhanya kutotiza muZimbabwe nenyaya yekuti hurumende yedu haisi kukoshesa nyaya yedzidzo sezviri kuitwa kuRwanda. Vakasaenda kuRwanda vamwe vari kuenda kunanakata nekune dzimwe nyika dzakasiyana siyana. Dambudziko redu ratichaita nderekuti zvikoro zvedu zvichasara zvisina varayiridzi kana umwe chete. Tinokurudzira hurumende ndiyedwuti tiwane manotsi aingatora nemukuru wekuRwanda kuti vakoshesa varayiridzi vedu muno. Tavapa mari inotenga vadzidzisa vakafara muzvikoro zvedu tikwanise kuchengetedza utesa hwenjere hwatinenge tinahwo tisarasikirwe nawo. Kana tiine varayiridzi vatinoda kuzoendesa kune dzimwe nyika sekunevea minyowani yatinoita nematechari institution yedu Matechers College kuti vachiprodusa in mass kuti tikwanise kunofidhawo dzimwe nyika, asi isitambokwanisa kufidha zvedu zvikoro.
Asika vamasarauri, apa inyaya yedumbukai tiri kuona varayiridzi muZimbabwe vari kunyunyuta nenyaya dzemihoro. Vakanga vawana mikana yakadai, munofunga here kuti vangamirira kuti Zimbabwe ine varayiridzi vashoma regai ndigare?
Hongu ndotoziva kuti varayiridzi vari kutambura zvakanyanya, saka tichigara tichichema kuhurumende kuti ipaiwo varayiridzi vedu mari inotenga. Hakuna murayiridzi angagarire izvezvi zvatiri kuona izvi. Zuva nezuva vachiri muno havasati vawana mukana wekubuda, vese vanenge vawana mukana vachaenda. Saka tiri kuramba tichichema kuti hurumende yedu onai vanhu zvaita education bhadhara yevanhu vasati vapera kuenda. Hatitsamwiri avo vari kutiza vachienda kune dzimwe nyika.
Izvo zvirongwa zvinenge zvichiuya zvakadai zvinenge zvichienda zviri mumaoko ehurumende here kana kuti varayiridzi vanongonozvitsvagira basa kuRwanda voenda?
Tiri kuona kuti nyaya yekuRwanda chinenge chiri chibvumirano chichaitwa pakati pehurumende idzi mbiri vachisairirana pasi. Saka mukunyorerana kwavo kana vazofunga kudaro, tiri chikurudzira kuti vaise nyaya yemalabor rights kuti Rwanda yacho izokwanisa kuremekedza kodzero dzevashandi vachitedzera maconventions ese akatarwa neinternational labor organization. Tiri kuita dambudziko rekuti vamwe varayiridzi vari kuzoenda kune dzimwe nyika vari kuzonobatwa mumutapwa vachishanda malong hours vachinyimwa mamaternity leave vachinyimwa mazabhivhi nezvimwe zvinozoita kuti varambe vari nhapwa ikoko.